tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitevera zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inobatana nemapato emavambo kuSiledon pamwe nezano ndonga pamberi pesarudzo dzemusoro 31 Chikunguru. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yapiwa mari inoita mamiriyoni 10 nerimwe madhora iyo ichashandiswa mukuvhotesa mapurisa nemauto achange ari pabasa musi wekuvhota. Sangano reWorld Health Organization rokurudzira kuti vanhu vanenge vaine utachiona weHIV vakurumidze kupiwa mishonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Inoi Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai nhasi yabatana nemapato emavambo kuSiledon kana kuti MKD pamwe nezano ndonga pamberi pesarudzo dzemusoro 31 Chikunguru. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutungamiri weMKD Vasimba Makoni, avo vanga vakatsigirwa navaTsvangirai navareketai semwayo vanga vakamirira zano ndonga, vati mubatanidzo wavawirirana nhasi uyu uchange uchitsigira kuti vaTsvangirai vave mutungamiri wenyika.
Azivisa nyika nepasi rose kuti misangano mitatu inoti MDCT, MKD nezano ndonga yabvumirana kushandira pamwe kupinda musarudzo yatakatarisana nayo. Chashandira pamwe pakutsigira umwe achamirira kuva mutungamiri wenyika vaMorgan Tsvangirai.
Vasemwayo vatiwo vaona zvakakodzera kuti vabatane navaTsvangirai kuitira kuti mavhoti asapatsanurwe pakati pemapato anopikisana nezano PF.
Tafunga kubatana pamwe chete nemapolitical parties kuti tisapatsanudza mavhoti, nokuti takaona kuti izvozvo zvinopa rini simba kuzano PF tikaenda mapato akapatsanuka. Saka izvozvi tirikukurudzira kuti mapartis ese auye tiende kumasarudzo tine one candidate.
vaTsvangirai vatiwo vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo idzi.
I don't go in election with the idea of failing. Why go there in the first place? Right? So I can assure you that we are very confident. The people of Zimbabwe are very confident that change is coming. So ask me when that happens.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reSapes Trust vaIbo Mandaza vati mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanogona kukundwa navaTsvangirai musarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru zvitevera danho ratorwa nemapato matatu aya. Zvichakadai, vamakoni vakurudzira mutungamiri weMDC Diki vaWelshman Ncube pamwe nemutungamiri weZapu vaDumiso Davengwa avo vakaomba mubatanidzwa wesarudzo vari vaviri svondo rapera uchange uchitsigira vaNcube pasarudzo dzemutungamiri wenyika kuti vauye vashande pamwe nevamwe pamberi pesarudzo idzi. Vamakoni vanoti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi panyaya iyi. Vaenderera mberi vachiti mapato abvumirana nhasi kuumba mubatanidzwa wesarudzo haasi kuzokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga nhengo dzeparamende. Asi vaNcube vanyora padande mutande paFacebook nhasi mangwanani kuti hapana nhaurirano dziripo nezvenyaya iyi. vaNcube avo vaiva munyori mukuru weMDC isati yapatsanuka muna Gumiguru 2005 ndivo vakatungamira chikwata chavo mukutsvaga munhu wekutungamirira chikwata ichi uyo akazova vaArthur Mutambara avo vakazobviswa pachigaro ichi navaNcube paCongress yebato iri munandira 2011. Zvichitevera Congress iyi pakabva paita zvikwata zviviri, chimwe chichitungamirwa navaNcube chimwe chichitungamirwa navaMutambara avo vanova mutevedzeri wemutungamiri wehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.